iro igaro zivaka kuti vari kutaura zvindiva nani ndoo varungu vachoka vanoda kuramba vachitishungurudza isusu vanhu vatema muafrica zvisati zvamudaenderera mberi ndofunga ngatingoti pamusangano wakaitika iye zvino musabit shuwa 16 countries mapuresidendi 16 vagoti ivo musi wa25 october ngatirekogonizei zuva iri rokuti zimbabwe yashungurudzwa neeurope yashungurudzwa navarungu vese iva vagoita mapenzi and then ava the few white controlled countries vagoti zviri kuitika kuzimbabwe hazvina maturo chinonzi human rights chiiko mahuman rights ani amazimbabwens here kana kuti kwete mazimbabwens vakatora ivhu ravo nderavo havana kana kumboinvaita murungu kuti abuye kuafrica havana kumboinvaita kuti murungu abuye kuzimbabwe nhasi unova kuti mahuman rights api acho who are they after all
asika vachirumhanzu kana muwakidzano wako akakutaurirawo kuti mabatiro auri kuita mhuri yako akaipa mungati here nokuti takaremerana kumuganho saka ari kunditsuura
shoko rawashandisa rokuti muvakidzani ndofunga de watomboti ongororei hatina vumakidzani neamerican government hatina vumakidzani nenetherlands government
mizinda yavo
muafrica
mizinda yavo iri muzimbabwe vachirumhanzu
ndokutanga ivavo
mizinda yavo iri muzimbabwe vari kuona zvamuri kuita zuva nezuva
correct iripo muzida kazvokuda kudini iye zvotarisa in the whole world mukaita research pagoogle uchaonekwa kuti the American embassy the biggest of them all is in Zimbabwe zvibvunze kuti nemhaka yei
nekuti mune ushamwari hwakanaka
hatina ushamwari hwakanaka asi zviripo zvavanoziva zvatinazvo maybe isu zvatisati taziva vari kuda kuluta
asi chii chakaipa vachirumhanzi kuti hurumende ingogadziridzawo nyaya dzekodzero dzevanhu nekuti kubva kare ndopainongopomerwa kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu
kodzero dzavanhu hadzitangi namaforeiners kuchitaura kuti dzindidzo kodzero dzenyu isusu tisu tinoziva zvatinoda for example tisu takaziva kuti no ivhu redu tatorerwa asi ivavo vose macountries amunotaura ivavo vakatorera chikuti aiwa matorera varungu chilendi yavo asi vasingazi kuti varungu ivavava havana kunge zviri zvizvarwa zvezimbabwe saka kodzero yacho iri papi vanhu vakatouya muno muzimbabwe saka vanofanira kuita zvido zvedu zvavanhu vatema muzimbabwe sesuwo kana taakuda kuenda kunana france kupi kunana germany kupi kunana america techiita zvido zvamaamerican